chokutanga ndochokuti vateereri vanofanira kuziva kuti zvakaitiwa izvi hazvirevi kuti zviri pamutemo. Zvinhu zvakaitiwa nokungokoshesa zvematongerwo enyika zvikuru zvakataugwa navangoyana Mashavave, Minister of International Relations muSouth Africa, ndozvokuti tapa diplomatic immunity kana kuti mvumo yekuti vabude muSouth Africa. Chatatarisa, chatakoshesa ndechehukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa. Saka zvinoreva kuti izvo vakatarira divi 1 yatinoti section 7-2 yediplomatic immunities act yomuSouth Africa, yekuti vanogona kutarira kungokoshesa hukama huri pakati penyika. Asi kune umwe mutemo uri muSouth Africa une Promotion of Access to Justice Act unenge wakatsigirwa zvikuru nebumbiro romutemo womuSouth Africa zvakare. Unoi kana minister achiita decision kana kuti achitora chiga chakadaro chokuti ndava kukoshesa chakati kuti munhu unoi ari kunenegwa mhosva aregeregwe, unogona kuotsoropodzwa kana kuti unoendeswa kumatare edzimhosva yatinoti review application inoitwa muhigh court. Pamutemo wePromotion of Access to Justice Act zvaitwa naminista zvezvifanira kutarirwa kuti zviri fair, zviri rational here. Apa ndiri kushandisa mazwi echirungu nokuti ndo manyorego akaitwa, kana kuti izvinhu zvinonge zvichizviitiwe here zvakanaka, kana kuti zvinokoshesawo even justice yacho, kuti tiri kubhalansisa here justice yemunhu wakaitirwa zvakashata izvi nenyika yakaitirwa zvakashata izvi nekuti tikoshese hukama. Asi tikatarira zvakare, ndiri kuramba ndichidzokorora mitemo yataingotaura paya svondo rapfuura manje manje, ndichiti mitemo yana Vienna Convention ndosaka isina kumbodotaugwa nezvazvo nezvayo. Yakanyatsojeka, inotaura kuti havafaniri kupiwa kuregeregwa kwavakaitiwa.
Saka muri kureva here kuti pachine mukana wekuti magweta emusikana uyu Gabriela Angels anogona kuenda zvakare kumatare edzimhosva amai Mugabe vachitongwa?
Ehe, vanogona kutongwa. Chokutanga ndochokuti ngatizive kuti pane zhira mbiri dzavanogona kutongwa nadzo. Chokutanga chichiva icho yatinoti criminal investigation, kana kuti mhosva yekuyi yapagwa, mhosva iyi yaparigwa nyika yeSouth Africa. Zvireve kuti inenge yakanangana nevakarohwa Gabriela, inenge ichinguva yekuti vakapara mhosva yavanofanira kupinda mujere. Saka iyoyo kana kuti gwaro iroro rinogona kutogwa neyatinoti private prosecution, inenge yakatagwa mugwaro romutemo necriminal procedure Act and Regulations yeSouth Africa. Saka kana hurumende yeSouth Africa yati haichatongi nyaya, haichavasungi, kunogona kuitiwa iyo yatinoti private prosecution. Zvinoreva izvo kuti hurumende inenge ichifanira kunyora tsamba yeSouth Africa pari zvino. Inofanira kunyora tsamba yekuti hatichatongi nyaya, asi zviri kuna Fikile Mbalula neNational Prosecuting Authority voti hatichatongi nyaya yecriminal investigation. Zvinopa manje simba kuAfriForum yakataura kuti icharamba yakangosimbirira nedivi iroro. Chechipiri, kune imwe mhando futi inoi civil proceedings pamutemo, inogonawo kuva inotevedzegwa yekuti panenge poda kuripwa iye Gabriela wacho akarohwa. Woti ndakarohwa zvakaipisisa, zvikatondikanganisa even njere kana kuti physical integrity yangu. Saka ndinoda kuti ndirifwe. Pakurihwa apa unenge ava kuindawo kumatare edzimhosva anoi macivil courts. Saka unogona kutopiwa even mari yakadarika yaichingotaugwa namahunga-hunga kuti waapiwa. Asi izvo vanogona kungotenderana ivo nehurumende yeZimbabwe kana neembasi yeZimbabwe kana nekonsulate yeZimbabwe kana naivo vaGrace Mugabe kuti hano hatichitaurirana kuseri uku ndokuripa hangu zvandakaita. Asi hazvirevi kuti zvinomisa private prosecution yandanjitaura. Saka iri kuine AfriForum keri neo na Zili Spice vakatotaura nezuro nemazuva apfuurawo vachiti vachazvitevedzera izvozvo zvokuti vanongofanira kutongegwa mutongo iyo. Saka zvinoreva kuti kuuya kwavo kuSouth Africa kuchanetsa nyangwe zvavo vachinge vai havana mhosva. Saka maitiro avaidee vakaita dee vava vari vanhu vakapiwa njere dzeugweta dzakanyatsoti kwesere Vaide vasina kumboisvitsa kweso. Vakangoenda kukoti vakati, "Ah, ndiri kuita yatinoti admission of guilt. Ndava kubvuma hangu kuti zvinhu zvakaitika izvi." Vongotongegwa ipapo vobhadhara kana fine kana zvazviita sokuti munhu unenge achii South Africa asati ambopara imwe mhosva. Asi vakada kutora kuvanda nediplomatic immunity zvakarohwa kukonzera kuti nyaya iyi inyanyise kutotekeshera. Saka hazvirevi kuti nyaya iyi yapera. In fact kana vakangwara vanhu ndokuudza kuti ichiri kutanga. Saka ngavatsvake dzimwe nzira dzokuti kana vachida kunyaradza nyaya ive inonyarara kumativi maviri iwawo.
Asi iye nyakushungurudzwa anogona here kukwira kumatare edzimhosva muZimbabwe?
Haizvo hazvipi zvakaitika kana muchitoona ivo vachihla kuti vatongwe muSouth Africa. MuSouth Africa matinotoziva kuti papachigona kuti South Africa hayo inenge ine zvainokoshesa izvozvo pamwe even nyangwe vakaenda kumatare edzimhosva muSouth Africa zvaigona kutoti nyaya iyi yaiterera kune rimwe divi. MuZimbabwe totoziva kuti haina nzira mbiri. Kana ikatongwa muZimbabwe zvinenge zvichireva kuti yava kukoshesa zvinhu zvatatitaura zviya zvamatongerwo enyika. Zimbabwe inotozikamwa zvikuru nematongero ainoita nyaya. Saka kazhinji matongero ainoita nyaya inotarira kuti ndiani ari kutongwa. Yatinoti hamuna rule of law munyika kana kuti mutemo haunyanyi kukoshesewa. Vanhu vanonyanya kukoshesa mutongi nomutongi nevanochuchisa dzimhosva. Saka muZimbabwe handivoni Gabriela wacho achiuya kana kuti vana Kerry nevo vachiuya vachiti nyaya ingaitongwe muZimbabwe. Asi chimwe chinokonzeresa futi kuti vasauya ndechekuti kune ino extraterritorial jurisdiction. Ndechekuti nyaya yakaparigwa muSouth Africa. South Africa neZimbabwe majurisdiction awo akasiyana kana kuti pakaitibwa mhosva tine border rinoseparata nyika mbiri idzi. Mitemo yacho yakatosiyana saka havangambouyi muZimbabwe vachiti ngaitongwe. Chechitatu chokupedzisira panyaya yacho ndechokuti kana pamitemo kuti munhu wakuti hake haachadi diplomatic immunity kana kuti vakatadzigwa vacho vachiti havachateedzeri zvediplomatic immunity vari kuda kuti nyaya irambe ichitongwa. Zimbabwe ndo inenge ichifanira kuti isusu hatichadi kuvanda nediplomatic immunity. Zvakungoti nyaya ingachiindiswa kumatare edzimhosva ichuchisiwe kusvikira painoperera. Zvinoreva kuti Zimbabwe kana yadaro mai Mugabe vanenge vachi kuuya kuno kuSouth Africa kuti itongwa haingatongerwi muZimbabwe because pane iyo yandinotaura yekuti extraterritorial jurisdiction inenge ichihovhirikidza kuti vatongerwe muZimbabwe.